Everybody, come on. Let me see you move like this. This one is for those who have a testimony. Wano siyaku tinai jisiri nyasa wa siri pa wali papo. Come on, everybody, come on.
Domuchela wale.
It's awesome.
Hakusiku kona. Hakusiku mwara. Jimwari vandisi tapano. Hakusiku kona. Hakusiku mwara. Jimwari vandisi tapano.
It's awesome.
Dino zorera mi. Nekuti ndimwari vandisvitsa pano. Hakusi kugona.
Hakusi kugwara.
Ndimwari uyo.
Ndimwari vandisvitsa pano.
Hakusi kugona.
Hakusi
kugwara.
Oh, ndimwari
uyo.
Ndimwari vandisvitsa pano.
Ndinotsorera
mbiri.
Vandisvitsa pano
ndimwari. Vandisvitsa pano.
Ndinotsorera mbiri yose.
Ndinotsorera mbiri yose kuna mwari.
Vandisvitsa
pano. Vandisvitsa
pano. Sandiri nasi ndianiko. Handina kusvika pano ndeka. Ndatakurwa nenyasha dzamusharukwa.
Vandisvitsa pano.
Sandiri na sindiani Andina kushika panondeka Natakuwa nina sazamu zaruba
Timwari vandisvitsa pano
Terera Hakusi kukona
Hakusi kukona
Hakusi kungwara
Hakusi kungwara
Oh, timwari uyo
Timwari vandisvitsa pano
Oh, hakusi kukona
Hakusi kukona
Hakusi kungwara
Hakusi kungwara
Dinotsorera mbiri yose
Dinotsorera mbiri yose
Dimwari vandisvitsa pano
Dimwari vandisvitsa pano
Dinotsorera mbiri yose
Dinotsorera mbiri yose
Dimwari vandisvitsa pano
Dimwari vandisvitsa pano
Sandiri nasi ndianiko Handina kusika pano ndeka Ndatakurwa nenyasha dzamusharukwa
Timwari vandisvitsa pano
Oh, sandiri nasi ndianiko Handina kusika pano ndeka Ndatakurwa nenyasha dzamusharukwa
Timwari vandisvitsa pano
Ndinotsorera mbiri yose
Ndinotsorera mbiri yose
Timwari vandisvitsa pano
Timwari vandisvitsa pano
Ndinotsorera Hakusi kugwara
Ndimwari vandisvitsa pano
Ndimwari vandisvitsa pano
Ndimwari vandisvitsa pano
Hakusi kugona Hakusi kugwara
aiwa Ndimwari vandisvitsa
pano Ndimwari vandisvitsa pano
Ndimwari vandisvitsa pano
Hakusi kugona Hakusi kugwara
Ndimwari vandisvitsa pano
your neighbor.
Aguzi kugona, aguzi kungwara kwako. Onti mwari vatisitsa pano.
Mwari vatisitsa pano.
Aguzi kugona, aguzi kungwara
kwako. Onti mwari vatisitsa
pano. Oh, aguzi kugona. Aguzi kugwara aiwa
Jimwari vatisitsa pano
Jimwari vatisitsa pano
Jimwari vatisitsa pano
Oh aguzi kugona aiwa aguzi kugwara aiwa
Jimwari vatisitsa pano
Jimwari vatisitsa pano
Jimwari vatisitsa pano
For the last time Jimwari vakusitsa pano